chimwe chizvarwa cheZimbabwe chaiye kugara Sweden uye chiri kanzura ikoko vati chawana maposa. Vanoti kunyange hazvo vaTrump vachionekwa sevakakonzeresa kupatsanuka kwevanhu vemuAmerica zviri pachena kuti vange vaine vatsigiri vakawanda. VaTrump vakawana mavhoti anodarika mamiriyoni makumi manomwe nematatu kana kuti 73 million. Asi vaBiden vakave mutungamiri wekutanga kudarika mavhoti mamiriyoni makumi masere kana kuti 80 million munhoroondo yeAmerica. VaMaposa vanotiwo kunyange hazvo vaBiden vaine basa rakaoma rekugadzirisa zvinhu, vanoona sekuti vachabudirira vachiti vanhu vavari kusarudza semakurukota vanhu vanoremekedzeka.
Manominations aaita mapositions atingati makey positions akabudiswa mumapepa nawo ari kutaridza kuti ari kusarudza vanhu on the basis of merit neability yavo, kwete kuti vanhu vanofarirwa mupati yake mubato wake, asi kuti ari kutsvaga kuisa vanhu vane ruzivo, vanhu vanoremekedzwa, vane kugona kwekuti vaite basa ravo.
Boka reGeneral Services Administration rakatozivisa kuti basa rekuchinjwa kwemutungamiri wenyika rinofanirwa kuenderera mberi zviri pamutemo, uye vaBiden vakatodoma makurukota mashanu pane makurukota gumi nemashanu avanofanirwa kudoma. VaMaposa vanoti Zimbabwe ine zvakawanda zvekudzidza kubva kune zviri kuitika muAmerica.
America kana nyika ipi zvayo pasi haisi mutungamiri wayo kwete avo vanochinjwa zvine makore nemakore. Nyika vanhu vayo, nyika mainstitutions ayo, nyika mitemo yayo, and America ine mainstitutions akasimba, ine mitemo yakasimba uye yakajeka inosisika kuti vanhu vaitevere.
Vachipawo maonero avo panyaya imwe chete, chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri muAmerica, Dr Simbiso Ranga vagumawo kuti vaBiden vane basa guru rekuyananisa vanhu muAmerica. Dr Ranga vati vaBiden vachamanikidzwa kushanda pamwe chete nebato remaRepublicans sezvo rine vamiriri vakawanda mudare reSenate pari zvino, pasati paitwa sarudzo mbiri dzakakosha dzeSenate kuGeorgia munandira, idzo dzichajekesa kuti ndiani anenge aine maSenate akawanda pakati pemaDemocrats nemaRepublicans. Asi vati vanofunga kuti vaBiden vachabudirira nekuti vane nhoroondo yakareba mune zvematongerwo enyika.
Vachabudirira to some extent sezvo vari munhu agara achinzwisisa kuti government inofamba sei, uye chishuro chavari kuratidza chokuti ngatishande pamwe chete.
Dr Ranga vatiwo chimwe chezvidzidzo zvikuru zvinogona kuwanikwa neZimbabwe kubva mune zviri kuitika muAmerica inyaya yekuti masimba ezvematongerwo enyika anofanirwa kuve mumaoko everuzhinji.
Because vamwe vanenge vari kuti hatawina, vamwe vari kuti tawina, asi kana zviri kumanejwa nemacitizens is a little bit different from the situation yekuti zviri kumanejwa at a centralized level nefederal government. Just imagine kuti nevaTrump varivo vaikwanisa kudecida kuti zvinhu zvafamba sei paitoi tika dambudziko hombe chairo. Uyezve tinodzidza kuti makot ndeyabe to adjudicate kana paita nharo kana makurirano. Tinoona makot emuno muAmerica consistently avanga vari kurerekera kudivira kuti
asi nhengo yeboka reCentral Committee mubato reZANUPF vaJoseph Chuma vaudza Studio 7 kuti hapana zvingadzidzwa neZimbabwe kubva kuAmerica, vachiti zvakaitika munyika iyi zvinoratidza kuti nyika imwe neimwe ine mafambisiro ainoita sarudzo dzayo pasina vamwe vanofanirwa kupindira.
Chikurusa ndechekuti nyika dzose imwe neimwe nyika ngaive nemafambisiro avo nevaelections ayo, tisina kutarisira vamwe vanhu. Ivavo vaizvidza vatsvene vaiti ivo ndo vanogona zvese mashasha edemokrasi. Tanozviona vakutadza kuti zvigadzirike nemazvo. Saka isusu seZimbabwe hapaa hapana chatingabvunza.
Biden vanotarisirwa kutora mhiko musi wa 20 Ndira gore rinouya kuve mutungamiri wechimakumi mana nemasere wenyika yeAmerica. VaTrump vakatenda havo kuti chikwata chavaBiden chitange gadziriro, asi vari kuenderera mberi vachiti vari kupikisa zvakabuda musarudzo kumatare. Kunyange hazvo matare ari kurasa nyaya zhinji achiti hapana umbowo hwavari kupa. Pamutemo vanogona havo kusatambira sarudzo asi vachingosiya chigaro zvakadaro. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzanai Musengi.